Munyika medu tere dambudziko rinotyisa, dambudziko rinokonzereswa nezanupf, kusiyaniswa kwevanhu. Vamwe ndoko mai nini, vamwe ndoko mai guru, vamwe ndo vanofanira kuwana zvakanaka, vamwe vachiwana zvakashata. Ndo dambudziko rataita, vanofanira kuwana zvakashata varombo, vasikakwanisi kutora mari yenyika kushandisa kuita zvavanoda.
Asika vamwe vanogona kuti vachiwenga munhane mari dzake kuda ndege yavari kunzi vahaya nekuenda kunorapwa. Iyi mari iri kubva muhomwe mavo.
Tinozviziva kuti kufamba kwaita vachiwenga kubuda kunze kwenyika kundotsvaga kurapwa kwakanaka, vanoshandisa mari yehurumende. Imari yemataxpayers, imari inotobva pa2% inobhadharwa nambuya Ezra vari kwachienda mbuya. Imari inotobhadharwa nambuya vatafadzwa vari kumasvingo. Nemari dzakasiyana-siyana, mataxes, ndo mari inotorwa ichishandiswa kuti inorapa umwe murume, asi vamwe vachiparara vari muzvipatara zvehurumende, vari muzvipatara zviri munyika muno. Tinonyanya kutarisa nyaya yekuti ZANUPF ndo yatungamirira mukuparadza zvinhu muZimbabwe, kusanganisira nyaya dzezveutano, kusanganisira nyaya dzemuhoro yevanhu vanoshanda muzvipatara, kusanganisira maconditions evanhu vanoshanda muzvipatara.
Munoonawo seiyo nyaya yekuti vari kunzi vari kunorapwa kunze, ivo vakamboti hazvifaniri kunge zvichiitwa nevatungamiri?
Hazvekuti iye vakazoti hanzi maminista asabuda, vopedza vakuzobuda futi kunze. ZANUPF ndiani anotera ZANUPF?